Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndo unenge wamutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti vazeye mitemo yesarudzo iri kuda kuvandudzwa.
Kune dzimwe nyika zvinhu zviri kuitika izvozvo. Asi muZimbabwe zvazvanyatso kutanga.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti vanotambira mutemo urikuda kudzikwa nehurumende wekuti varimi vakwanise kushandisa zvipfuyo zvavo semari yechibatiso kuti vaone zvikwereti kumabhanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ose ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti anga azeya mimwe mitemo yesarudzo iri kuda kuvandudzwa nekomishini yavo. Izvi zvinosanganisa uwandu hwevanhu vachavhota papolling station imwe neimwe uye kuti ndiani anotenderwa kuvhota. Amai Makarau vanotiwo zvinenge zvasungwa mushure mekuzeya zviri kubva kumapato ndiwo uchave mutemo wenyika. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo muna 2018 asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga pane kunetsana kwakasimba pakati peZEC nemapato ezvematongerwo enyika anopikisa ayo anoti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZEC nekudaro ari kuda kuti veAfrican Union neveSADC vapindire. Mukuzeya nyaya yekuvandudza mitemo yesarudzo iyi tabata amai Rita Makarau.
Takavanyorera vese kuti ngavange vatiudza zvavanofunga mumasvondo maviri anotevera. Vese vachitinyorera kwatiri kuzeki isu tozoita ndingati kugadzira kuti zvabva kuvanhu zvese ngezvipi zvinogashirika ndezvipi zvisingagashirike ndezvipi sezvisingagadzirike tozodzosera zvakare ruzivo rwo kuvanhu vese vatiri kutaurira navo pari zvino.
Saka zvamunenge maunganidza izvi ndo unenge wamutemo unenge wakusunga vanhu sarudzo dza 2018
ndo unenge wamutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Pamwe vamwe vari kuti kunenge kusina dzidziso yakanyatsokwana mai Makarau nekudaro ndo saka pachinyanya mutauro munyika umu. Zvii zvamuri kuitawo kudzidzisa nezvesarudzo?
Tiri kuronga kuti patinongotanga kunyoresa tinofanirwa kunge tatotanga kufanenda muvanhu kuvadzidzisa nezvesarudzo zvakakwana. Tingati kutaura kuri kuita vanhu kungodai kuri pachokwadi nekuti hatisati tatanga. Asi patinongotanga tova kuti vazoona kuti matangiro atinenge taita nekudzidzisa kwatinenge chiita vanhu zvinenge zvakakodzera here. Vachidzoka zvakare kwatiri kuti pamidzirai pakati pamidzirai kumatunhu akati.
Apa mune mishanda here nemasangano akazvimirira akaita sana ZESIN nana Electoral Resource Center?
Tinoshanda nemasangano ese ayo vanenge vauya kwatiri vachizadzikisa zviri pamutemo zvavanofanirwa kuita kutirakidza zvavachashandisa kana kuti kutikumbira isusu zvekunoshandisa tikange tabvumirana tinenge tichishanda navo mukudaro.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Makristu akawanda muZimbabwe nepasi rose nasi arikuenderera mberi achirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu. Makristu anotenda kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo. Zvihuru nezvihuru zvemakristu zvakaendawo kuJerusalem kuIsrael zvichitevera nzira yakafambwa naJesu achinoroverwa pamuchinjikwa zvakatakurawo michinjikwa. Mukuziya nyaya iyi tabata mumwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare, Reverend Levi Kadenge.
Tarei kuti nesande mangwanani anenge asiya buriro, anenge asiya guva, akunda rufu, ndozviri kuitika panguva inei hama yangu.
Ko, tichitarisawo zuva remugovera panenge pachiitwa sei?
Zuva remugovera pane kuzorora kuripo. Mugovera wacho imoyoyo unotonzi unoyera The Holy Saturday. Nokuti pane zvinhu zvaitika nyangwe mumusha ukafa munhu mukuru mazuva anoteera iwayo anoremekedzwa kwazvo nokuti pane chinhu chaitika chinoita kuti mhuri irangarire zvichitozonyanya nokuti uyuuyu mwanakomana wamwari. Saka mugovera uyu izuva rekuzorora kunyange isu takaungana kunzvimbo dzakasiyana siyana tinenge tiripo tichiita zvidzidzo tichisimbisana tichidzidzisana tichipanana mazano tichiparidzirana tichinamatirana tichiimba tichitamba tichingorumbidza asi takamirira zuva remusi wesande mangwanani tomuka tichiti Jesu wamuka sezvaakamuka makore mazhinji akapfuura. Uku kunenge kuri kurangarira tichitenda Mwari kuti wakatipa chiitiko ichi kuitira kuti isu tisunungurwe zvikuru muzivi zvedu.
Mumwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare, Reverend Levi Kadenge, vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nasi tiri kutarisa zvimwe zviri kuitwa munyika kuti Zimbabwe isarambe ichipedza mari yakawanda nekutenga zvinhu kunze kwenyika zvakaita segorosi. Nyaya yekuti Zimbabwe iri kutenga zvakawanda kunze ndiyo iri kupawo kuti mari inyanye kushayika munyika. Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vanoti vachashanda nechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture kuwedzera gorosi munyika kuti Zimbabwe isarasikirwe nemari yakawanda kunze. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvechirongwa chavo.
Tirikushanda pamwe chete nehurumende pachirongwa chavo cheCommand, saka tichazenge tichitutsira pabasa rokuitwa neCommand apo vari kutarisa kurima 50,000 hectares. Isusu tichange tichiita 20,000 hectares.
Saka tichitarisa pane zvanga zvichimboitwa makore apfuura aya, mungati mawedzera newandi wakaita sei?
Zvirongwa zviviri zvidabudirira tinenge taenda isu pachirongwa chekuti taita zvakapetwa kaviri.
Imimi mune muchishanda sei nehurumende apa? Imimi mune urongwa hwenyu here kana kuti mune muchibatsirwawo nezvimwe nehurumende? Munoshanda mese sei?
Isu tinenge tino urongwa hwedu tichibatsira avo varimi vanenge vasiri paCommand Agriculture vatagara tichiita. Tagara tichiita chirongwa chekubatsira varimi kurima kubva muna 2009 kusvika pari zvino. Saka ndozvatirikuramba tichiita.
Mukakwanisa kuwana gorosi ramuri kutarisira, tichitarisa nyaya dzemari, Zimbabwe inenge yasvika pachidanho chipi?
Ndodaira kuti nyika inosumukira zvikuru panyaya dzegorosi kurimwa kwaro, nokuti tinenge tava nekudya kwakakwana. Tanga chechipiri hatirasikirwa nemari yekunze. Mukatarira kubva gore ra2015 kusvika pari zvino tatenga gorosi nopfuura 350 million. Saka zvirongwa izviviri izvi zvinenge zvishanda pamwe chete zvichaita kuti nyika isaburitse mari yese yakawanda kudaro. Tiitawo kuti varime vave nemabasa uyezvewo makambani emuno anotengesa mbesa fertilizer nemuchiti ava nebasa.
Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvedanho rehurumende rekuda kuwandudza mutemo kuti mombe nezvimwe zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso kuti varimi vakwanise kuwana mari dzezvikwereti kumabhanga. Varimi vakawanda munyika havasi kuwana mari kumabhanga nekuti havana magwaro kana kuti matitle deeds. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Kwemakore akawanda
isu se bato ringe tingati se sangano rinomirira varimi taachikupura nema insurance companies tichida kuti tione mukana wokuti tiite yatinoti livestock banking yokuti ng'ombe dzevarimi dzigone kushandiswa secollateral sechibatiso kana munhu ati ndoda kuti ini ndigone kutora chikwereti kubank ndichishandisa ng'ombe dzangu. Saka taiita izvozvo zvikatomboda sokufamba patakambofamba neimwe kambani yeinsurance tichiti tifambe saizvozvo zvikamboita sekufamba varimi vachiinshuwa ng'ombe dzavo tichida kusevenzisa mainsurance policies eng'ombe dziya kuitira kuti varimi vagone kuwana insurance. Kune dzimwe nyika zvinhu zviri kuitika izvozvo asi muZimbabwe zvazvati zvanyatsokutanga. Saka tinotarisira kuti nekufamba kwenguva sekurongwa kwazviri kuitwa nokukurukurirana kuri kuita vanhu ichocho chirongwa chinogona kupfuurira mberi chinogona kutambirika zvakanyanyisa kuvarimi havasina matitle deeds edzimba nezvimwe zvakadaro.
Asi ka vamwe vanoti vaZakaria hurumende yadi kupindira zvakanyanya ichibatsira nekuti tinoona kuti munguva yeRhodesia varimi vaikwanisa kuwana zvikwereti nemuripo uri pasi pasi zvikuru kana kuti yatingati interest rate iri pasi chaizvo zvakanyanya zvakazoita kuti vamwe vakwanise kunge vachibudirira munyaya dzekurima idzi.
Ya zvaiitika munguva yeRhodesia zvatisiyanei nezviri kuitika iyo zvino nokuti hatingatendi tosi kuti zvaifamba munguva iyoyo ndo zviri kufamba iko zvino zvinhu zvashanduka zvakanyanyisisa. Zvaiitika munguva yeRhodesia zvazvi zvekuti hurumende yanga iripo yainga ichipa zvikwereti zvakanyanyisa kuvarimi vanga varipo panguva iyoyo kunyanyanya vechichenavo vachipuwa tingati zvikwereti zvaiva zvemakore anogona kupfuura kana 30 years, you know, 25 to 30 years zvokuti vabhadhare malong term aya, kwoita zveequipment zvaisvika kuma between 5 and 15 years, kwezoitawo zvemashort term iri working capital yaiita kubva pagore rimwe chete kusvikira kumatatu kana mashanu. Saka izvozvo hatingagoni kuzvikompeya nezviri kuitika iko zvino nokuti iye zvino murimi aripo pamunda iko zvino unoda support yakafanana neyaiitwa munhu wanga aripo pamunda before 1980 even kuenda kumberi kwe1980 chinosvika kuna 1990. Saka hatingatendi isusu kuti varimi varipo iko zvino vari kuwana support yakafanana neyaipuwa munguva yana Smith.
Mubvunzo wekupedzisira vaZakaria, ko vamwe vari kuti varimi vadi kungopiwa iwo matitle deeds aya vakwanise kuashandisa kuti vachikwanisa kuwana zvikwereti pane kungoshandisa zvipfuyo?
Isu tinotsigira semusangano wavarimi, totsigira zvikuru kuti kuve nechinhu chinoita kuti varimi vagone kupasa chibatiso. Kana ikava iyoyo 99-year lease ichitenderwa kuti inogona kuiswa bond romurimi kana achiti ndada kuya kuzokwereta mari yakati kuti, achiti inini ndikapa lisi yangu munogona kuisa bondi kunana Brazil kuzviri kuitika not pa 99 year lease, zviri kuitika pa 10 year lease. Saka zvinogona kuitikawo muno kuti lisi iyo ye 99 years inogona kuita saizvozvo. Kana zvaramba tinokona nei kupa varimi matitle deeds anogona kuitira kuti varimi vagone kupuwa zvikwereti. Tine nzvimbo dzakaita sana kunana Mbembe Square kubva 1890 varimi vanogara kunzvimbo dzakaita sekunana Mbembe tichibuda Mbulawayo tiri mudirection yekuenda kuGweru, varimi vaya vakapuwa matitle deeds muhurumende yevarungu yakare vachitendwa kuti matibetsera kuti tiuye kuno tichifamba nemi muchitiratidza pokufamba navo. Vakapuwa matitle deeds iko kuya kunana Mbembesi, varimi ivavo nanhasi vane matitle deeds iwawo avakapuwa, aiitwa pass on from one generation to the other. Saka hapana wakatengesa munda, hapana wakatengesa isi land iyoyo ichiripo nanhasi. Saka zvinokona nei kuti varimi vedu vari kumaruwa vapuwe my title deeds.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naPastor Rebecca Makai pamusoro pezororo reEaster kuti rinorevei kuvatenderi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti zororo reEaster rinorevei kune vanotenda.
Ini ndiriwe Praise Covenant Ministries ku Minnesota muno mu USA, America. Easter ino tiri kupembererawo upenyu hwatakapiwa naMwari kubudikidza nemwana wake Jesu, tichisangana sechechi navana vedu, varume vedu, nesuwo madzimai tichirangarira zvatakaitwa naMwari nekuda kweEaster.
Easter yakakosha sei muchitendero cheChikristu?
Easter yakakosha nekuti hakusi kungopembera kuti Jesu akarorerwa pamuchinjikwa. Asi Easter yakakosha nekuti iri kutidzorera zvatakanga tarasikirwa nazvo. Inoramba ichiti yeuchidza kuti Mwari wakagadzirisa sei upenyu hwakanga hwafa sevanhu vakanga varaswa tisisina tariro. Asi Mwari kwakutinzwira tsitsi, kwakugadzirisa nyaya, kwakuti pamwanakomana wake mumwoga kuti abhadhare chikwereti chakanga chiripo chekuti munhu aizokwanisa kuva neupenyu husingaperi, uye kuti munhu aizokwanisa zvakare kuti ave neumambo hwaakanga ambopiwa pekutanga paakasikwa pana Genesis 1 verse 26, 27 na 28. Saka Easter kudzorerwa zvose izvozvo zvatakarasikirwa nazvo.
Pane zvirongwa zvamunoita here kumusha? Tanzwa muchitaura kuti muri kuMinneapolis, asi pane zvirongwa zvamunoita kumusha here imi nekereke yenyu?
Hongu, isoso tine madzimai atinoshanda nawo kuZimbabwe vanochengeta nherera dzakasiwa navabereki vakafa neAIDS. Tinotumira mbatya, tinoshandawo zvakare tichibhadharawo mafizi evana, tinoshandawo namadzimai kumakurudzira kuti anzwisise kuti ndana mambokadzi vane simba rekumira vachidzidzisawo mamadzimai kutora zvinzvimbo zvavo muumambo hwaMwari. Kereko yedu yePraise Covenant Ministries iri mumufakose muHarare muZimbabwe imomo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino vangangonge vatadza kuwanikwa ivo vachienda kukereke dzavo. Nderipi izwi ramungavataurire iro zuva ranhasi remugovera weEaster?
Zvira ndinoda kutaura nderekuti Jesu waroverwa, musanyanya kunzwa tisina izvozvo chete, asi kuti farai kuti haana kuramba akafa, wakamuka zvakare, uye kuti ari kudzoka. Chatiri kunyanya kupemberera madzimai ndechekuti tiri kufara kuti isu vakanga vave nhapwa tava madzimambo zvakare, taakutonga. Isu vakanga varifanwa kunge vari pazvigaro zvoumambo zvokutonga nyika ino, tasumuka zvakare nekuda kwaJesu. Akafa akamuka pamwe chete nesu, uye agere pamwe chete naBaba ari munzvimbo yepamusoro tigere naye, hatisi pasi. Aiwa, saka rufu rwaJesu rwakatidzorera umambo, rufu rwaJesu rwakatidzorera simba pachivanhu ringange rimwe chete izwi. Asi ndikangosanganisa mbichana ndoti rufu rwaJesu rwakatidzorera power, rwakatidzorera authority, rwakatidzorera kutonga kwatinoti zvakare rulership, rwakatidzorera umambo hwatinoti kingdom. Saka tiri kunyanya kufara takapiwa makii. Farai muchiziva kuti simba munaro. Ndosaka Jesu akuenda akakuti simba rose rapuwa naMwari kwandiri, ndaakuritambidza kwamuri nemi vapanika kuti mugova nesimba pamusoro paSatani, nekuti musoro wake wapwanywa. Saka muri pamusoro nekuda kwaJesu akamuka.
Patinozonge tasvika pakumuka kwaJesu, zvii zvinotarisirwa ipapo?
Panotarisirwa kusimbiswa kwemunhu anonzi muKristu, kumira kune simba, kunzwa kuti kuziva nekunzwisisa kuti simba riri mandiri, kunzwisisa kuti ndakapiwa makii, kunzwisisa kuti chese chandinosunga pano panyika nekudenga chasungwa. Kureva kuti kana musati masunga pano panyika, kudenga chisungwi. Chamasungura pano panyika, kudenga chasunungurwa. Makasirwa authority, simba na Jesu. Kumuka kwa Jesu. Kuna wakutikana tikata ura di Zimbabwe, tunofati ya rombo, charamba chingo sasa. Kushikata gona kutaura sama Kristu. Simbara takapiwa. Chitanga kutaura ati Zimbabwe icha simuka. Zimbabwe icha wa bread basket ya Afrika zakari. Kushika Zimbabwe na Kristu tese tasimuka. Tashandi tasimbare kumuka kwa kafa. Rakamuta Jesu kwa kafa. Ririma atiri. Kuita profesa ita msoro penyika yedu. Madzimai. Ndisu vanota kula chinerema. Chino kumuka kwa Jesu. Kukula kuzeta empowerment mukazi. Kuti usumuke. Uparosite pa msoro penyika yako Zimbabwe. Nyangodaya ukawana zakaita sei. Atifani wete na Kristu tawati zakaoma. Nekutakatu wa Simba na Jesu.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokugamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na Pastor Philip Mugadza vanove mukuru wekereke ye Remnant Church panyaya yekunze vari kuramba kubhadhara mari yekuchipatara kwavakarapwa kuparirenyatwa Group of Hospitals. Zvinonzi Pastor Mugadza vakati havana mari iri kudiwa inoita madhora 10 nemashanu kana kuti $15 vakaudza chipatara ichi kuti chipuwe mari nemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Kuti tinzwe kuti ichi chokwadi here tabata ivo Pastor Mugadza. Tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 Pastor Mugadza.
Tinotenda icho ndo chokwadi chakazara neimwe nzira ikanditaure ndichidai kuti hakusi kurapwa kwandakaitwa inongori mari yekadhi chete nokuti vanga vasina mishonga saka vakagondinyorera list yemishonga yavakandinyorera ndinotenga. Asi kubhadhara uku ndokuti ndifanira kungobhadhara chikadhi chete kana kuti ndeconsultation chete chete.
Saka imi muri kukundikana here kubhadhara $15?
Handitomborina mari yacho iyoyo. Zvotondinetsa kuti ndiipe chikafu mhuri yangu nekuendesa kuchikoro vana vangu zvotondinetsawo zvekare nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Saka chipatara makachiudza kuti pamusoro penyaya iyoyo.
Ndakavataurira kuti ini handina kungouya nenyaya yekuti ndandarwara ndiri ndega. Asi ndakauya iri nyaya yekuti vakomana vehurumende masiyaiwo ndo vakandirova. Ndosaka ndakarase ndakauya kuchipatara. Masiyaiwo ndehurumende, chipatara ndechehurumende. Saka ndakaona zvakangofanira kuti ndingavangogadzisana variko ivavo nekuti ndiri kuti ini vakomana ita zvinhu izvi ndevekuofisi ya president. Saka ivo vanozviziva president kuti vakomana vavo ndozvavanoita. Saka nekudaro hangavangobhadhara havo.
Pastor Mugadza, vanhu vangada kuzoti chipatara chakatambira sei mashoko enyu iwayo.
Handisi kuziva nokuti havana kuzombondinyorera kuti vanditaurire kuti vari kuzviona sei kuti vanofunga sei pamusoro penyaya iyoyo.
Chii chakanga chaita kuti murohwe nevamuri kuti vakakurova ivava?
Ndakanga ndichiparidza ndiri paAfrica Union Square, ndiri kupadzwa neParliament, saka ndichidaro zvikanzi mhosva uri kuitira vanhu noise. Asi vanhu vacho vanzi vanoitira noise vacho hapana munhu akakombirena kuti data noise pamusoro penyaya iyoyo. Asi ivo ndovakangofungira ite kuti tiri kuitira vanhu noise nekuti vanhu vanotsvaga mhosva nyange panenge pasina mhosva. Saka ndokubva vanditora vakandiendesa mupolice post yepanhikiri yepaParliament. Saka ndasvika ipapo mapurisa ese ndokubva audzwa nemasiya iwo zvikanzi budai muno nekuti tikaita zvatinoita kumukoma murume uyu hazvifaniri kuzoti azotaura kuti mapurisa anga aripo. saka budai muno saka nomba wabudiswa wakaburiswa watawamulitao wajindi bunza bunza wadaro ndokumba mkumana wemsia yo ndokumba anditi wanu watadza pano kubata nikati mchirea utichinye zukazi mufana ugara pasi atawri ne makamira nikati akawo zino zine zino msiano upi wukundi gari sapa kuda onditi ndi gari pasi ndi kututu angadi ndaka mila pamochile nene zukazi ayo mufana ugara pasi zino eni nyaya ugara pasi andi ifari zukuru iri nyaya kuti mapurisa namasiyo wanayendo ashida wakudzikisa wakuti vazviratidze kuti iwo vari pamusoro pako saka itaka vati aiwa aritawo tete maitiro akaita saiwayo indicharamba ndakadini ndakamira saka ndomarore akadini akanditamba mai kutanga zvikandigara pasi vanati aiwa kaiwa ndogara pasi chindirova rimwe dama rechipiri kuita kuti zviri kushoko ramwari zvidzadziswe ndokumva amboramba asi ndokumva azondirova futi zvandigara pasi ndakuva matara maviri ndikati aiwa iko zvita achatogara pasi pacho chiite zvaudaudzora kuti uite saka umwe wake ndomva azomuti aiwa hatichadaro chichimusiya akade chimusiya akadaro
aiwa tinotenda zvikuru Pasita Mugadza nekuve nemi pachirongwa
tinotenda zvikuru mukoma Jonga nokutishedza uritaure penyaya dzese
manga vakateerera kuna Pasita Patrick Philip Mugadza vanove mukuru wekereke Remnant Church pachirongwa upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai maoko aBlessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa tinotenda Jonga. Sezo riri zororo reEaster kudai rigaiti mbonzwe kambo kechitendero kubva kuna baba Charles Charamba kanonzi Buruka. 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 Buruka mweya unoera. Buruka mweya. Buruka. Buruka mweya unoera. Buruka. Buruka. Buruka mweya unoera. Mweya wa baba. Buruka. Ya musene. Buruka. 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 Buruka mweya unoera. Wepende go. Buruka. Buruka mweya unoera. Buruka. Buruka. Jinoda kweya enda kudenga ndoenda. Ko kambo Buruka kubva kuna baba Charles Charamba tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuzeya zviri kuda kuvandudzwa pamitemo yesarudzo. Mukuru wesangano revarimi vaPaul Zakaria vanoti vanotambira danho rehurumende rekuvandudza mutemo kuti zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso pakukwereta mari kumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Murare zvakanaka vatereri, tokusiyai mina Chris Gande munau dzechindebele.